Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina kuCovid-25 2021. Makatirira kuStudio 7 nevenyuro yenyaya dzekuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa chekubayiwa nhomba chinopinda muzuva rechina pari kutungamira chirongwa ichi kwamutare vachiti chiri kufamba zvakanaka. America yotarisirwa kuwedzera nerimwe gore zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru pamwe nemakambani anodyidzana nawo. Zimbabwe inodoma chikwata chichange chiri mumitambo miviri yasara yemakwikwi eAfcon. Ii ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chirongwa chekubaya nhomba yeCovid-19 chapinda muzuva rechina vari kutungamirira chirongwa ichi kwamutare vachiti hapana matambudziko avari kusangana nawo kunyange hazvo vanhu vari kuzvipira kubayiwa nhomba iyi vachiri vashoma. Mutoro wedu wenhau Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevakoti vari kutungamirira chirongwa chekubaya vanhu nhomba yeCovid-19 amai Otilia Mukushira vanoti urongwa hwavo huri kufamba zvakanaka kwazvo sezvo vanhu vari kuuya nehuwandu.
Vanhu vari kuuya vanhu vakanga vasiri kunyatsokuziva kuti tichange tichitanga kudini kubaya musi. So on Monday it was a holiday, vanhu vakauya tikabaya over 50 people. Zuro people vakazotanga kusensitiza vanhu tichivadzidzisa nezvesign of farm vaccine. Ivo my health workers vakuuya nekuda kwokuti vanhu vanga vaine pfungwa dzekuti zvakasiyana siyana pamusoro pevaccine nekuda kwesocial media yedu, asi nokuti tavapa zvidzidzo pamusoro pesign of farm vanzwisisa vamwe vachona vari kuuya chenauti yakanaka.
Amai Mukuchira avo vanoshanda pachipatara chikuru cheVictoria Chitepo Provincial Hospital vanoti kubva nemusi wemuvhuro havasati vasangana nematambudziko mubasa ravari kuita.
Kubva patakatanga kusvika nhasi hapana zvinetswa zvakanyanya hedu zvatatisasangana nazvo, asi mibvunzo iripo nokuti vanhu vanonga vachida kudini kunzwisisa kuti nai vaccine iri zvarinonzi rakazodai chii chiri kuitika. Sobva tatsanangura kuti aiwa zvamunonzwa pasocial media hazvisirizvo, vaccine redu rinofamba so. Vanhu vanobva vatanga kunzwisisa.
Amai Mukuchira vati sezvo chirongwa ichi chakanyanya kunangana nevashandi vekubazi rezveutano, vanhu vari kubayiwa nhomba iyi muzvipatara zvose zviri muguta uye nekunze.
Sezvo chiri chirongwa chemahealth workers chakatageta mahealth workers, chirongwa chiri kuitwa pano pamutare provincial hospital pasa kubva district nekuma clinics pese panoshandira mahealth workers ndopatiri kushandi ndopari kuwanikwa chirongwa ichi.
Aiwa nhomba yeCovid-19 ndimuzvare nyashandi kudze avo vati vakatanga vachitya kudzimara vazoshinga pavakaona vamwe vavo vachibayiwa nhomba iyi zvisina dambudziko.
Ndaitya because ndakatanga ndatombomirira mafriends angu kuti abayiwe, ndakatombomonita vakabayiwa from Saturday ndishona kuti vari sei, so ndazotora decision kubayiwa nhasi. I think it's actually wise for people kuti vaitwe vaccinated because zvinozovabatsira pamberi apo for this vaccination.
Meya wemutare vaBlessing Tandi vati kanzuro yavo iri kutsigira chirongwa ichi nekupa zvivakwa zvayo kuti zvishandiswe muchirongwa ichi.
So,
Seven, I now kwanisa kutaura na chiremba mkuru wedu nurema nikalendi Dr. Simon Nyadundu kuti inzwe huwandu wevanu wabai wanomba mudunu rose rema nikalendi. Dunu iri rakapewa mishonga ye Sinopharm juru makumimaiviri nezvisere kana kuti 28,000. Iyo yakatoendeswa kumatunhu madiki gumi emuma nikalendi. Kunyangu ya azu amaya mkuchira vachiti vanu varikuya kuzobai wanomba wakawanda bazi rezvehutano rinoti rakabaya vanu juru zviviri nema kumi manomwe nevana nezuro kana kuti 2074 munyika yose izvo zvakasviswa nezuro huwandu uhu pavanhu zviuru zvinomwe nemazana masere nemakumi manomwe nevaviri kana kuti 7872 izvi zvinoreva kuti vanhu vabayiwa kusvika pari zvino mudunhu guru rega rega vanosvika mazana manomwe nemakumi masere hunova huwandu hushoma pakatariswa kuti Zimbabwe ine matunhu madiki makumi matanhatu nemaviri nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yomubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti kushomekwa kwevashandi vemubazi rezveutano vari kubayiwa nhomba iyi kunoreva kuti vanhu vakawanda havazi kuvimba nemushonga uyu.
Vashandi vemuministry of health nevama health workers vari kuzungurira kuuya kuzobayiwa nhomba yecovid-19 nechikonzero chokuti havana shuwa nazvo kuti nhomba iyi yakanaka here, inopa immunity yakanaka here uye zvokuti iri safe here. Havana shuwa nezvinhu zvese zvinobva kuchina, idambudziko iroro.
Apo chirongwa chekubaya vanhu chiri kuenderera mberi, vanhu vasere vakafane chirwere checovid-19 nezuro munyika yose uye vamwe vanhu makumi mashanu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare kusanganisira vatatu vemudunhu remanikaland iro rave nevanhu zviuru zvitatu nemazana matanhatu nemakumi masere nevapfumbamwe 3689 vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga gore rapera. Dunhu iri rava nevanhu zana nemakumi masere nevasere vafane covid-19 19. Zimbabwe yave nevanhu chiuru chimwe chete nemazana mana nemakumi mashanu nevatanhatu vaurayiwa nechirwere ichi uye vanhu vabatwa necovid-19 munyika yose vava zviuru makumi matatu nezvishanu nemazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu 35,960. Rakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Vechidiki varikurudzirwa kuti vafunge zvakadzama kuitira kuti vavambe makambani avo senzira yekuzvisimudzira munguva ino yeCovid-19 sezvo iri kupawo mikana yekutanga mabhizimisi matsva. Safari Njema anotipanyaya inotevera.
Kurudziro iyi yaitwa nava Agri Musavengana avo vane mukambani yavo muHarare yekugadzira fenicha nekupenda dzimba. Vamusavengana avo vane makore makumi mana nematanhatu ekuberekwa vakaremara. Vanoti kunyangwe COVID-19 yasunga zvakawanda muupenyu hwevanhu, vechidiki vanofanirwa kufunga zvakadzama votanga mabhizinesi asingavhiringidzwi nedambudziko rechirwere ichi.
Ndinokurudzira kuti kuita product kugadzira maproducts ako kwakanaka kugona kugadzira maproblems evanhu, nokuti business is about solving maproblems evanhu. Munhu haana pekugara mumba anoda situru. Kurati ite problem ye haina yeye kuti arugara mumba bata haana sturu. Kwa kuti achatswaga kunogadzirwa sturu. Sturu ndo chini ndo dambudziko raina ro rari kuda.
Vamusavengana vakadzidzira mabasa emaoko ecarpentry paruwa rehabilitation center. Vanoti pavakatanga kambani yavo kuSunningdale vachizoenda kuWaterfalls kwavave zvakanga zvisiri nyore.
Kana uri pabasa dzidza magadzirirwo emaproducts ekambani yauri kushandira, usatarisira muhoro chete pay chete, but tsvaga ruzivo rwemaitirwo ezvinhu. Tarisa mamasages ese anoitwa pabasa rauri kushanda iroro, nekuti ndo zvichazokubatsira kana wazosiya kuti uzotanga kuita maproducts angachigadzirwa nekambani yawaishandira.
Vamusavengana vanoti vari kusevenzera makambani makuru kana muhurumende havafaniri kuvarayirwa, asi kuti vanofanira kuve netarisiro yekutangawo makambani avo vakazvimiririra.
Pandakatanga ndakanga ndisina even matools, ndanga ndisina matools akakwana. Ndaigadza zvinhu zvakaita semastools, ndaigadza zvinhu zvakaita sema pushing tray, maitems madiki, because semunhu aigara muone room, ndanga ndisina workshop. Vati munhu aigona kuzoona item obva ati manhakira akaita item iri diki, inini ndiri kuda kitchen unit. Munhu uyu ruoko urwu runogona kuburitsa zvinhu zvakanaka, nokuti manhakira akaita ka item kaka gadira karika diki urawati muna hengu nabulisa basa lakanaka
vamu savengana avovano zivikanu wa muna raunda mavagere pa msoro pekuri machibage pandima ya kakura zikuru vanoti vanema kambani avo hawafalire kumira nechinu chimwe chete vanoti ozwe kare vabereke vaneva na vakare mara vanofandira kuvakuru zira kutivabudirire muupenyu
chandiri nasu apana changu vatindo shichinje ndia mai wangu because makudzira wakandita wanakundikudza wachiti mwana wangu wakare mara saka angagari kumba wangu wachita basi wakandikudza niti kombita na madzikoma angu tichenda kumunda tichishanda saka zokurima izvi zvakatokura zviri mandiri
mudzimai wavo amai tsitsi musavengana vanoti madzimai evarume vakaremara vanofanira kuvabatsira mukusimudzira mabasa avo
ini ndinokwanisa kupenda kana kuri kundotenga zvinhu kana kuita ma quotations ndinokwanisa kuenda chibatsirana nemurume wangu kapane zvoda kundotengwa ndinokwanisa kumhanya ndichindotenga ndava kuziva zvizhinji zvima hardwares ndava kuzviziva kuti zvinodiwa zvakaita sei even mabhodzi ndava kuziva kuti anodiwa akaita sei
amai Christine Shayamano vemuwaterfalls vane chivakwa chakanaka pamba pavo chakagadziriswa navamusavengana
iyo kitchen yakabviswa namusavengana munomu yakanga yakaitwa nemunhu ari able bodied but it was this one is much better much better than yandanga ndinayo saka vanhu vane urema musavatarisire pasi ngativatarisei nechipo chavaina because they are very talented and kana vachiita basa ravo vanoita nemoyo wavo wese
nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda ne Labor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti dambudziko reCOVID-19 rakavhura mikana mumamwe mabhizinesi akaita sekushandisa madande mutande mukuita zvidzidzo kuita misangano nezvimwe vanhu vasina kuungana panzvimbo imwe chete senzira yeku zivirira kupararira kwechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Vanorarama nekutenga nekutengesa varikuyambirwa kuti varuke mazano anoita kuti vakwanise kuwana mari munyika kana kuuya nemazano ekuti vangadiridza sei mari dzekutakurisa zvinhu zvavanotenga munyika dzakapoteredza Zimbabwe idzo dzirikuidza mitero yezvinhu zvavanotenga munyika idzi. Shingirai Madondo anotipanya inotevera.
Kurudziro iyi yaitwa nenyanzvi dzeupfumi pamwe chete nevakuru vakuru vemasangano anorira kodzoredza vanorarama nekutenga nekutengesa munyika apo dzihurumende dzesouth africa Botswana nezimbabwe dziri kukwidza mitero inobhadharwa nevatengi kubva musi wa1 kubvumbi gore rino Botswana iri kutarisirwa kukwidza mutero unobhadharwa nevatengi kana kuti value added tax kubva pazvikamu 12 kuenda pazvikamu 14 uko South Africa iri kutarisirwa kukwidza mafuta edzimota nemimwewo mitero nyanzvi munyadzo upfumi uye wari mukuru mukambani yeBotswana Insurance Company Limited vaNewton Jazire vaudza Studio 7 kuti kukwidzwa kwemitero kuchaita kuti vanotenga nekutengesa vave panguva yakaoma
zvazvinoreva kuna cross border trader ndezvokuti zvinhu zvavaitenga nepurize yakadzikirwa zvaakuzokwira mutengo saka zvakwira mutengo kudero zvoreva kuti pazvinondosvika kuzimbabwe zvapedza kubhadhara majuti neinei zvinodiwa pabhodha zvinhu izvozvo zvichange zvaakudhurira mazimbabwe zvakanyanya zvagara zvichidhura zvagara zvichitengeswa muzimbabwe nepurize yakakwira kudarika yazviri kubotswana kusouth africa kunamibia nedzimwe nyika but zvino kana mitengo yokwira kuno kwacho kunana botswana nana south africa zvinoreva izvo kuti kuzimbabwe ikoko munhu achange achitenga anenge achitenga nemutongo wepamusorosoro
vajazire vambire vanotenga nekutengesa kuti vatsvage zvimwe zvavangaita munyika pane kunohodha kunana botswana south africa namibia mozambique kana zambia
ndokwatinofanira kuisa pfungwa dzedu dzose tichibatana tiri pamwe chete sezimbabwe hondo yedu yatinayo ndeyekuti tinoramba tichifunga nezvepolitics nekufunga nezveupfumi hwenyika saka tinofanira kuti tidzokere panguva yatatiri kare tigokwanisa kugadzira zvinhu zvedu kubva muvhu rakazara munyika medu rakanaka rinogona kutiitira vana kotoni tinotenga zvinhu zviri second hand zvemachina isu tichigona kuva nezvinhu zviri original zvagadzirwa munyika medu
ndokuda kwokusamira zvakanaka kwoupfumi munyika zvizvarwa zvezimbabwe zvanga zvorarama nekutenga nekutengesa midziyo inobva kune dzimwe nyika senzira yekuzviraramisa mukuru wesangano revenders initiative for social and economic transformation wasamo wadzai vati kukwidzwa kwemitero uku kuchagadza vatengi nevatengesi pasi. Wawadzai watisangano rawo riri mubishi kutaurirana nehurumende dzenyika dziri mudunhu riri muchamembe kuAfrika kuti varutsire nhengo dzavo mitero.
Ende kana pane zvinoitika kuti paite hurukuro dzokuonesana kuti zvingafambiswa sei isusu seviseti tiripo kuti tione kuti tingaita hurukuro idzodzo sei sekuziva kwamunoita boka redu rakuwanikwa mune nzvimbo dzakawanda muSouthern Africa kutasanganisira kuNamibia nekuSouth Africa. Saka tinogona kungotorawo mukana uyoyo kuti tikwanise kutaura neutungamiri wekuBotswana kuti pasa mitengo iyi isanyanya kukwidzwa sekuziva kwenyu kuti tikwanise kuunza zvinhu zvokutengesa muno muZimbabwe tinorarama tichibva nekune dzimwe nyika ndokwatinokwanisa kundotora zvinhu zvikwanisiro zvedu zvokutengesa.
Mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vati yasvika nguva yekuti vanotenga nekutengesa vaite muonera pamwe chuma chemuzukuru nekuti chara chimwe hachiswanyi inda.
It is a good idea for cross-border traders.
Chingawe chinhu chakanaka kuti vanotenga nekutengesa kuti vatenge zvinhu zvavo vozounganidza kuti zvitakurwe pamwe chete vachishandisa marori zvinhu zvingavarerukire mumari yavanoshandisa pakutakura zvinhu zvavo.
Gwaro rakaburitswa neZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStat svondo rakapera rinoratidza kuti inflation yakawedzera kubva pazvikamu zvina zvine zviga makumi maviri nezviri kubva muzana muna zvito gore rapera kusvika pazvikamu zvishanu nezviga makumi mana nezvishanu kubva muzana muna ndiro wegore rino. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Yashika nguwe kutitimbozwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vasina mabasa varikuda rubatsiro rwemari vakadzikira svondo rapera. Izvi zvaburitswa nhasi nebazi rezvevashandi muAmerica. Kudzikira uku kunofungidzirwa kuti mucherechedzo wakanaka munyaya dzezveupfumi muAmerica panguva iyo uwandu hwevanhu varikubatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kudzikira. Hurumende yeAmerica inoti vanhu mazana manomwe nemakumi matatu ezviuru kana kuti 730,000 vakanyora vachikumbira rubatsiro svondo rapera. Uwandu uhu huchinzi hwakadzikira nezana negumi rezviuru zvichienzaniswa neuwandu hwevanhu vakanyora kuti vanoda rubatsiro masvondo maviri apfuura. Kuvandudzwa kwegwara reAmerica nehurumende yavaJoe Biden parubatsiro kuEthiopia husingabate nyaya yegakava redhamu reGrand Ethiopian Renaissance kunonzi nenyanzvi mucherechedzo wekuti ukama hweAmerica neEthiopia hwakamira sei. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakamisa zana remamiriyoni emadhora semari yerubatsiro kuEthiopia muna gunyana 2020 vachiti mari iyi ichapiwa Ethiopia kana ichinge yabvuma nhaurirano dzinotungamirirwa neWorld Bank nebazi rezvemari muAmerica nezvedhamu iri pagakava riripo pakati peEthiopia neEgypt parwizi Nile. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden varikutarisirwa chero nguva kuti vavedzere kana kubvisa zvirango zvakatemerwa vamwe vatungamiri vehurumende yeZimbabwe nemakambani avanodyidzana navo. Asi vane ruzivo nezviri kuitika vanoti zvirango izvi zvichawedzerwa sezvakangoitwa neBritain neEuropean Union nekuti hurumende yeZimbabwe haisi kuita zvakakurudzirwa nehurumende yeAmerica zvekuvandudza mitemo kumisa nyaya dzeuori kugadzirisa nyaya yeminda nezvimwe. Asi bato rezanu PF rinoti riri kuita zvakawanda richipomera vanopikisa mhosva yekupesvedzera vaBiden kuti vatemere zvirango. Vanopikisa vanoti havaneini muchato wedhongi nebere vachiti zanu PF ndiyo yega yakavimbisa kuvandudza zvinhu zvayaikundikana kuita. Mukuziya nezvenyaya iyi Tabata mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vatapadzwa mugwadi uye gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMavhinga.
Pane zvinoda kuti zviitwe kuvandudza mitemo nezvimwe kuti Zimbabwe ipinde musarudzo dzakanaka dzejejetere dzisina mirizhoga mugore ra 2023. Chekutanga zvakakosha kuti sangano rezek vatungamiri varo vange vari vanhu vanogamuchirwa nemhuri yese yeZimbabwe uyezve nemapato akasiyana siyana ezvematongerwo enyika kuti vanoita basa ravo vakamira pachokwadi samutongi gava maenzanise vasina kuvakarerekera uyezve kubisa mauto ari mukati mesangano rezeki vachiri kushandira kuchiuto nekuti kuvapo kwemauto muzeki kunoita kuti basa rezeki risaremekedzwe uyezve mimwe mitemo yese ingaitwa ngazviitwe paine kutenderana nekuonesana venewo mapato ezvematongero enyika akasiyana siyana kwete chete kungoti zvinenge zvataurwa nezeki ndozvonzi zvinoenda mberi patiri iko zvino kana kuri kunzi nyika yeZimbabwe yaenda kusarudzo nhasi zvinenge zviri pachena kuti hapana mutsauko pane sarudzo dzakaitwa muna 2018 kana 2013 kana 2008 pachiri nebasa rinoda kuti riitwe kugadzirisa mitemo kuti pave nejetetere vemasaisai vekutepfenyura vatepfenyure vakamirira mhuri yese yeZimbabwe kwete kurerekera kudivi rezanupf
pindurai tinzwe vamugwadi
zvagaro zvinozikanwa kuti pose panoita sarudzo dzose dzinoitwa nejekerere munyika yeZimbabwe mapato anopikisa achishanda nezvipoka zvamaorganization anoti akazvimirira oga anoti tizosaiti vanoshanda pamwe chete kutsoropodza sarudzo idzi vanoshanda pamwe chete kuti vafurirane nekunyengerana kuramba zvabuda musarudzo vanoshanda pamwe chete kubatana nenyika dzekumadokero kutsoropodza sarudzo dzinenge dzaitwa muno munyika yeZimbabwe izvi vanozviita vaine chinangwa chekuti zvirango zvoupfumi zvakatemerwa nyika ino zvirambe zviripo saka nyaya yavo hainei nekuti sarudzo dzaitwa nejekerere haisi yokuti sarudzo dziitwe pamhene nyaya yavo ndeyekuda kuti zvirango zvoupfumi zvirambe zviripo nokuti ndo zvavanotemba nazvo zvirango zvoupfumi zvakaiswa vachitarisira ivo kuti zvichaita kuti vana vemuZimbabwe vaomerwe vamukire hurumende yavo yeZANUPF asi izvi hazvina kuitika saka hazvitishamisi vatungamiriri vezeki vakaita sana Mai Chigumba vose vanozikanwa kuti vanhu vanoshanda vasina kwavakarerekera vanhu vanoshanda basa ravo rinova basa rinorwadza kwazvo kuti riitiwe asi vanoriita namazvo vachiitira kuti utungamiriri hwenyika hunge huchiratidzira zvinenge zvakabva kuvanhu tine utungamiriri huripo hwebato redu rezanupf asi pose kunyange pavanodyiwa sarudzo havabvumi vanhu vemdc havabvumi nevemasivil society ava kuti vadyiwa musarudzo
vamavhinga todzoka kwamuri
sarudzo dzakaitwa muna 2018 vanhu vazhinji mhuri yeZimbabwe yakaona mauto achidirwa mumigwagwa musi wa 1 August achipfuura vanhu vanodarika vatanhatu vachibva vafa ipapo zvese izvi zvakaitwa muzita rehurumende ndozvati kutaura kuti kana mauto achipindira nenzira dzakadaro mune zvematongerwo enyika hapana dzichechede rinenge riripo nekuti kune vamwe nyaya iri kutaurwa na vamugwadi tafadzwa yekuti kune zvirango zveupfumi hachisi chokwadi zvirango zviripo zvakatemerwa nini vanhu vashoma shoma vanotungamira kudivi rezanupf vaitungamira pane zvekutyorwa kwekodzero
vamugwadi petai chirongwa chedu
tinozviziva kuti nguva ino January, February, March, ndova first quarter of the year ndopanogara dare reUnited States of America rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika richizama kuwedzera zvirango zvoupfumi panyika yeZimbabwe tinozviona zvichiitika izvozvo ende hazvitishamise kana nyaya idzi dzodzokororwa nekuti nguva inoiyi vanenge vakamirira kuti zvirango izvozvi zviwedzerwe kana kuti zviiswe sezvavari kufara nazvo kana zvaiswa muchaona vanyarara nyaya dza1 August apa tinoziva kuti what they are doing is an attempt to lobby the new president of the United States of America, Joe Biden, kuti varambe vakaomesera nyika yeZimbabwe vasava nemukana wekuchinja policy on Zimbabwe kana kubvisa zvirango zvoupfumi.
Mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANUPF vatapadzwa mugwadi vachitaura vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kugweta rinorwira kodzero dzevanhu vadiwa mavhinga vari parunare kuBritain. murairidzi wechikwata chenhabvu cheZimbabwe Warriors Zdravko Logarosic adoma vatambi avo anoda kuti vamuitire basa mumitambo yeAFCON neBotswana neZambia. Michael Kariati anotipanya inotevera.
Hapana shanduko yakakura pachikwata chashevedzwa nechakatamba mumitambo miviri neAlgeria. Kunze kwevatambi Brandon Galloway, Admiral Muswe, Tabani Kamsoko, Tatenda Mkuruwa, Tendai Jirira na Romario Matare avo vachabatana nevamwe. Vatambi vagara muchikwata ichi kwenguva refu Prince Dube, David Moyo, Jimmy Dzingai, Magras Nakamba, Kama Billiards, Knowledge Msona, Kudam Mahachi, Teenage Adebe, Tendai Darikwa, Masha Umunetsi, Alec Mdimu, Tino Kadewere na Ovid Karuru. Vadaidzwawo zvekare kuzoitira nyika basa mumitambo yakakosha iyi. Jordan Zemura, Victor Kamuka, Butelezwe Nguve, Tafadzwa Rusike, Nox Mtizwa, Divine Lunga na Terence Dzugamanja. Avari kutamba zvinodakadza kuzvikwata zvavo vapiwawo zvekare mukana wekutambira chikwata chenyika ichi. Vatambi vanotambira zvikwata zvemuno Arius Banda, King Nadolo, Brian Badza, Farao Matare na Shadrick Nyawa vaonekwawo kuti vazorwira nzvimbo yekumirira nyika. Manager Warriors ba Wellington Pandare vati vane chivimbo chekuti vatambi ava vachabata basa ravo nemazvo.
Tiri kutarisira kuti vakomana vataunganidza ava ndivo vakomana vachatitira basa, vachatibatsira basa kuti saka tiri kufara chaizvo nezvataunganidza izvo ende tiri kutarisira zvakawanda pavanhu.
Mutauriri weZifa vaTolisan Gwesera vati vachevedza vatambi vakati wandei kuitira vachakundikana kuuya nemhaka yechirwere cheCOVID-19. Zimbabwe iruda vatambi ava pamitambo miviri yemunzira yeAFCON 2021 iyo iri kwomusi wa22 kurume neBotswana nemusi wa30 kurume neZambia. Pari zvino Zimbabwe iri pachinhano chechipiri nemapoints mashanu, mapoints mashanu pasi peAlgeria iyo iri kutungamira gungano iri. Botswana ine mapoints mana, Zambia ine mapoints matatu, kwasara mitambo miviri chete kuti mitambo ipere. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvichaenda kumafinari ayo achaitirwa kuCameroon. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Chirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tirikutarisa zviri kuitika pasi rose munguva yekurwisa dambudziko reCOVID-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Chirongwa chekubaiwa nhomba chinopinda muzuva rechina, vari kutungamira chirongwa ichi kwamutare vachiti chiri kufamba zvakanaka. America yotarisirwa kuwedzera nerimwe gore zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru pamwe nemakambani avanodyidzana navo. Zimbabwe inodoma chikwata chichange chiri mumitambo miviri yasara yemakwikwi eAFCON. Taba tashuka kumagumo echirongwa chedu cha nasi. Anokonika ene mparo ndini wenyu Blessing Zulu ndiri Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya mbinzi kwa naudze isindebele.
Kuizika tisenda baku VOA Njebele. Amachono zitogo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku studio 7 ngolwesine mhla ka 25 kuNhlolanja 2021 ngontungameli nkomo endabeni sethu lamhlanje.
The health workers who are the frontliners, they are saying they don't have much information about the vaccine, and that one is led to the reluctance that we are noticing right now.
Inhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association ithi abongi abaphakameli phezulu ukuyahlantshwa ijekiseni yokuvikela umkhuhlane weCOVID-19 evele kwele China ngoba bakhanya bengayithembi.
Lelidamu selilesikhathi eside lilokhe lidodombela ukuthi lisetshenzwe liyephutha. Ngakho sibona ingani nxa sokuqala lokufaka i-pipeline hlezi sokuyikutshengisa ukuthi uhulumende usethatha udaba lokuthi kube la manzi wobulawayo serious.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uphawule ngokusemthethweni eNyamandlovu inhlelo zokulethela idolobho lakobulawayo lezigaba zemathebelelendi amanzi. Abantu beMDC Alliance batshengisele phambi kwedale le High Court eHarare besithi kumele omunye wabo uMakomborero aruzivishe akhululwe. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association ithi abongi abaphakameli phezulu ukuyahlantshwa ijekiseni yokuvikela umkhuhlane weCOVID-19 evele kwele China eSinopharm ngoba bakhanya bengayithembi. Lenhlanganiso ithi vaphansi kwamakhulu amabili 192 abongi asebehlatshiwe kobulawayo kuphela selokhe uhlelo lolulu qale ngovulo. Kubika uBatavile Masuku.
Ikansile yakobulawayo ikhiphe amaqembu amane aqhuba lolu hlelo. Elawuqala lisesibhedlela sempilo, kuthi elesibili liseUnited Bulawayo Hospital, elesithathu lisesibhedlela seNgutsheni, njalo elinye lizabe lihlaba izisebenzi ezimqoka lizilanda lapho ezisebenzela khona. Umnumzana Enoch Dongo, umongameli wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association, uthi abongi abalalwazi olugcweleyo ngomuthi lo.
No adequate information on the public domain in the health sector. The health workers who are the frontliners, they are saying they don't have
kulalwazi ebantwini jikelele nabezempilakahle. Abezempilakahle abayibo okumele bahlabe kuqala bathi abalalwazi ngomuthi lowo. Lokhu yikho okwenza ukuthi kube labantu abalutshwane asebehlabile lakulabo abafuna ukuhlaba. Uhulumende ubethe umuntu nomuntu uyazikhethela ukuthi ahlabe. kodwa kuyakhathaza ukuthi abezempila kahle kumele kube yibo okumele bavele yibo abalapha.
People that we really need to protect at this juncture.
Umnumzana Anthony Majongosi ongumongi esibhedlela se-UBH njalo emele abongi wobulawayo uthi uhulumende kumele adinge indlela zokufundisa abantu ngaleli jekiseni.
Ngisone izakhile iyasejwa abantu. Sona uthi abantu bayasejwa abalutshwane ngendo yokuthi abantu abafundisanga ukuthi ivaccine leyana iyasebenza njani. Ile igovernmentenza ingakwanisa ukuthi ifundise abantu ngendo yokuthi sibona ukuthi kula amanye ayabuya 200,000. Igovernment iyafanele ukuthi ifundise abantu angakafika amavaccine.
Unkosikazi Nomsa Ncube isakhamuzi sakobulawayo uthi ngendlela abongi abala ngayo ukuhlatshwa sokusenza bathandabuze ngaleli jekiseni.
Kunzima ukuthi esibathembileyo lempilo zethu besesaba ukuhlaba thina esingazi lutho sigijime siyehlaba. Into esiyaziyo ukuthi kukhona okumele kuqale kwenziwe before abantu behlaba, njengalokho kwakusenziwa kuqala iCovid ukuthi babebhoda bememezela abantu befunda. Asifundiswe abantu bebekwazi impumela yakho konke mayelana le jekiseni le ehlatshwayo.
Unkosikazi Sithokozile Hobe okhokhela uhlelo lokuhlaba ekhansilini yakobulawayo wenqabe ukuphendula imibuzo ethi akakakhangeli amanani abantu asebehlatshiwe namhlanje. Kodwa umbiko owethulwe inhlanganiso yabongi eyezina uveze ukuthi abongi abakunhlanganiso yabo asebehlatshiwe bangaphansi kwamakhulu amabili i-192. Uhlelo lokuhlatshwa ezibhedlela ezine kobulawayo luyaqhubeka. Esibhedlela sempilo kulabongi abazinkulungwane ezedlula ezimbili i-2063 okumele bahlatshwe, kuthi ese-UBH silabongi abazinkulungwane phose ezimbili i-1712. Isibhedlela seNgutsheni sona silamakhulu edlula ayisikhombisa i-753, kuthi i-Mater Dei ilamakhulu phose amane i-374. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uphawule ngokusemthethweni eNyamandlovu inhlelo zokulethela idolobho lakobulawayo kanye lezigaba seMathebelelendi amanzi lapho agcizelele khona ukuthi kuzaqhatshwa abantu bakulezi ndawo ukuqhuba lezinhlelo. Inhlelo lezi sikoqela olwe Epping Forest kanye lolwe Gaishangani pipeline olokuqhelisa impompi eya edamu lemtshabezi ilixhumanisa lelemzingwane elingelinye lamadamu lapho idolobho lakobulawayo elithola khona amanzi. Umnangagwa uthe uhlelo lweZambezi Water Project luzaphutshiswa engakatshiyi umsebenzi. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ebulawayo Water Action Group umnumzana Khumbulani Maphosa.
Kuba singakhumbula leli damu liqalise iminyaka eminingi edlileyo, selilesikhathi eside lilokhu lidodombela ukuthi lisetshenzwe liyephutha. Ngakho sibona ingani nxa sokuqala lokufaka i-pipeline hlezi sokuyikutshengisa ukuthi uhulumende usethatha udaba lokuthi kube lamanzi wobulawayo sokuthatha serious. Yikho esikukholelwayo besikukhangeleleyo. Esikubonayo futhi ukuthi yebo izakhamizi zakobulawayo zisukumile zakhuluma kakhulu zitshengisela kungeladla udlame ukuthi zifuna idamu leli liphele. Sikhanye sicabangela ukuthi ihlezi lakho khonokho kungezelele kuntshisakalo yokuthi umsebenzi lo uqala. Kodwa akasiqali ukubona izinto ezinje zisenzakala. Izinto ezinje zenza sekudala zaqala ukwenzakala ukuthi kuyabuywa ukhomishini kuthe hayi sokuqala lokhu sokuqala lokhu. Thina intoko zethu zaba khona umsebenzi osusenziwa. Khathesi ukuthi sitsho nje ukuthi siyakubona siyakubuka kodwa siza kubukisisa sesibona ukwenziwa. Kubazi sibonile ukuyabuya kuziwe thathwa amakhanje kuzabuya after 2 years kwezinto efanana.
Simzile njalo umongameli Emmerson Mnangagwa isithi uhlelo lweZambezi Water Project olukhangelelwe ukuthi yilolu mqoka uzalulungisa esesihlalweni.
kubonwa isibongo Thomas sesibonwe ukuthi sizamelela lesibonwe ukuthi akungeki bayini izibotswana bayenzile ipipeline ende eposibingane la yona le eyethu ngeminyaka nje emilutshwane edlulileyo so kuyinto eyenzakala engenzeka leyi nxabe izinikele kodwa esiza futhi sikukhangelele kakhulu thina yikuthi kakungabi yintshisakalo ezagcina iphushwa yi-corruption ngoba siyake sibone izinto ezinje zihluphwa zifuqwa sibe sesibona ukugwelegwele abantu abasebenzela uhulumende sebentshontsha ngama-projekthi lawo kukanti nxa njengoba sifuna iprojekthi leyo ihambe sithi thina umongameli okumele akwenze kakhulu yikuthi avale ubugwelegwele izisebenzi zakhe zingantshontshi kuyo nalo iprojekthi kube siba yinto yokunetisa abantu abasebenzela uhulumende kunokuthi kuyinto encedisa abantu
Umnumzana Kumbulani Maphosa ngomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Water Action Group. Abatsha bebandla leMDC Alliance namuhla batshengisele phambi komthethwandaba weHigh Court eHarare befuna kukhululwe omunye wabo uMakomborero Haruzibishe yena oncitshe imvumo yokuthi akhululwe ngesibambiso sebail kubika umlondolozi Ndlovu.
Abatsha laba abakade behlabela begiya phambi kwe-High Court bebethwele amabhakane alotshwe Free Marco Respect the Constitution ZANU-PF must go. UHaruzibishe ubotshwe ngeviki edlileyo esethweswa icala lokuhlukumeza izisebenzi zenkampani yeMpala Car Rentals eHarare lapho azivalela phakathi ngokufaka amaketani nekhiye emnyango yamahofisi. Igqwetha likaHaruzibishe umnumzana uBeshaba utshele intatha lezindaba ukuba uHaruzibishe walelwe ibheli ngoba evele lamanye amacala.
Siyimele uMakomborero Haruzibishe ejalile umthethwandaba namhlanje ulincwadi zokubotshwa ezintathu enye ithi wekela ukuya edale ngoNhlolanja enye ithi ngoNcwabakazi enye asikayiboni namhlanje sikhulume ngenye yalezi ncwadi
Uqhubeke ethi umantshi uthe uzakuzwa kusasa izizathu ezenza ukuthi uHaruzibishe engabuye edaleni.
Wehluleka ukuya edale ngenxa yeziqondiso ze-lockdown. Kwalokuningi okwakusenzakala abantu ababebotshiwe besehluleka ukungena bemiswa egedini ledale ngenxa yeziqondiso lezi sizaphenduka edale kusasa.
Kulunye udaba owayengumphathintambo wentuthuko yamadolobho lezabelo umnumzana Ignatius Chombo umise phambi komthethwandaba waphezulu we-High Court ethoniswa amacala okusebenzisa amandla ehofisi yakhe okungekho emthethweni ngemva kokunikeza abantu abaningi izitanda zokwakha. Igqwetha likaTshombo umnumzana Love Momaduku uthe idale lizakupha isinqumo salo sokuba aphiwe imvume yokuhlawulela isibambiso sebail luba hatshi ubusasa. Umtshutshisi umnumzana Charles Mchema uthi uTshombo kakumelanga aphiwe imvume yesibambiso sebail esithi kulakho ukubaleka kodwa uMaduku uyakulandula lokhu esithi uTshombo ungumlimi olamasimu awalimele lonyaka ngoba izulu lisina kuhle kangaka ngakho ke akasoze abe lesizathu sokubaleka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Kulayifthoko lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Abantu abantu abangamajumi amathathu lasithupha 36 babulewe ngamalocacha izolo eKaduna leKatsina kule Nigeria. Amalocacha la athise izindlu abantu abaningi babaleka kulezo ndawo. Idala le-Senate kule Melika liqhubekela phambili lihlolisisa ukwenziwa ngabalandeli bowayo umongameli uMnumzana Donald Trump ngozibandlela lonyaka. Abangena ngenkani eCongress befuna ukuvimba ukubalwa kwama-electoral votes kulandela ukunqotshwa kukaTrump uMnumzana Joseph Biden nyakenye kukhetho lukamongameli. Umbiko oyimfihlo olakho ukwethulwa ngele Melika uveza ukuba umntanenkosi uMohammed bin Salman wavumela abantu bakhe ukuthi babulale intatheli ezindaba uJamal Khashoggi wabulawa njengenyamazana kule Turkey. Umongameli Joseph Biden ukhangelelwe ukuthi uzakhuluma ngodaba lolu kunsukwana ezilandelayo. Abezomvikela bathi kusobala ukuba uhulumende wakwele Saudi Arabia uyakwazi ukwenzakala kuKhashoggi.
Ukusuka kwabake baba ngabameli be-MDC Alliance ePhalamende abathi uMnumzana Blessing Chebundo lonkosikazi Lilian Timvio sikuleli bandla besiya kubandla leZANU PF sokuphehle inkulumo. Abanye besithi lokhu kuveza ukuthi i-MDC ilahlekelwa lusekelo, kodwa abanye besithi akunjalo. Ababili laba bamukelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emahofisini akhe e-State House izolo. UChebundo uthe usekuZANU PF ngoba efuna ukuphatheka kunhlelo zokuthuthukisa ilizwe. UTimvyosi yena uthe uthethe inyathelo leli ngoba ikusasa lelizwe lisezandleni zeZANU PF. Sixoxele lunga le-MDC Alliance uMnumzana Edwin Ndlovu yena othi ukuhamba kwababili laba akutsho lutho kubandla labo.
Yebo kambe singathi ngama-defections, kodwa ke eqinisweni asoma-defections. Umama uTimvyosi waresigna ebandleni kumaviki amathathu adlulayo. Ubaba uChebundo wasuka ebandleni ngemva kokunqotshwa kwakhe kuma-primary elections nyakenye. Ukuthi-ke kudingwe umuntu ozamela ke ibandla MDC Alliance ke eKwekwe lapha ahlala khona. Kuthe senqotshiwe-ke wasuka-ke wathina sejoyina-ke laba be-MDCT yikho ahamba khona. Yikho-ke nxa isesuka isesiya kuZANU PF kakusimangalisi, ngoba sivele njengebandla sihlala sesitsho ukuthi i-MDCT le yabomonzora labokhuphe ivele ingumntwana weZANU PF. Yikho-ke nxa umntwana ekhula esesiba ngumuntu omdala uvele bengumntwana umntwana wenyoka inyoka. Yikho-ke kakusimangalisi kabasukanga kithi ke kathesi ngabantu abasuke kumabandla ke omunye usuke ke kwe-MDCT omunye wayevele sesukile ebandleni. Akusidanisa kusimangalisi, ngoba okwenzakalayo ke umuntu uhamba lebhathi lakhe kumbe uhamba lephesi yakhe. Abantwana beZimbabwe bayakwazi abakufunayo, bayakwazi ukuthi bafuna ukuthi bakhululwe kulolu hlupho abaphakathi kwalo uhlupho lombuso weZANU PF.
Kunyanga ezedluleyo sibone omunye wenu njalo uMnumzana Tongai Mathuthu ephuma kubandla leno esiya kuZANU PF. Ngokunjalo bakhona abathi okwenzakalayo kuveza ukuthi ibandla leno lilahlekelwa lusekelo.
Ibandla lethu alilahlekelwa lusekelo, ngoba kuphume abantu ababili kuphela. Kumele phela kube lendlela okhangela ngayo ukuthi ibandla liyakhula kumbe ibandla liyehla. Ngesikhathi esidlulileyo ibandla lisakhokhelwa ngumnumzana uThangirai, uzathola ukuthi sasithola amavoti ke angaphezu kwe-million. Kodwa-ke kathesi ke sokungena okachamisa sithole over 2 million, okutshengisela ukuthi ibandla liyakhula. Yikho nje ubona besesaba ukubiza amabhaye elections amaningi kangaka okumele enzakale elizweni becatsha nge-COVID. Bayakwazi ukuthi ibandla lilosekelo, ibandla lithandwa ngabantu, ibandla ngelabantu, abantu babanikazi bebandla.
UMnumzana Edwin Ndlovu, lilunga le-MDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Philip Kaule yena onthi amalunga eMDC afuna ukuza kubandla lakhe amukelekile.
Abathi bona iMDC kayilahlekelwa nganxa ilahlekelwa ngamalunga amabili. Politics is a game of numbers. La uyazizwela komuntu abantu lawo akhuluma manga lapho. Uyazi ukulahlekelwa ngamalunga amabili. Njalo amalunga amabili nalawo alabalandeli former members of parliament. Ade bengamalunga edalele eParliament ngabantu abalabalandeli ngabantu asomuntu abantu ababili abantu abaningi kakhulu bona abaflatele iMDC Alliance but bayaziqinisa nje kuphela bethi abalandaba ngoba kade bengasomalunga edalele eParliament akusikho uqiniso lelo abantu laba bangamalunga edalele eParliament lanxa bathi lwanomunye wayesexotshiwe edalele eParliament kumbe kwabanjani kodwa akutsho lutho konoko kodwa balabalandeli iqiniso ngelithi balabalandeli ayisibo bonabo abantu ababili kuphela baningi abantu ngemva kwabo bonabo bantu badale umonakalo omkhulu ngokuphuma kwabo kona ngale bachigephe enkulu kakhulu kubandla leli ele MDC Alliance.
Bakhona abathi ukusuka kwamalunga eMDC siza kubandla leno kuveza ukuthi izano iyahlanyela abantu bayo kuMDC ngenjongo yokudiliza leli bandla esingathi infiltration ngesingisi.
Infiltration le yabakhuluma ngayo angiyiboni lapho ngoba ngithe umlilini kwizizathu zakaze ethulileyo ubekile sobala nkomo wathi ukuthi hatshi kuMDC lapha ababesuke bayakhona basole lokhu lalokhu 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 kuzana uPF ngapha babona kulikhaya elingcono ngoba kulalokhu lalokhu lalokhu sebekwehlukanisa akula infiltration la vele infiltration yani nkomo kathi khangele ukuthi oChebundo ama founder members eMDC ayeqine kakhulu ekuqaleni khona phana oChebundo laba nabantu ukuthi ungabona ukuthi abantu sebeyabanjaba oChebundo sokuthiwa ngabantu ababe infiltrate izana uPF uhlubuntu umuntu oyikhuluma khona kulamanga umuntu ogcwalisa nje izifiso zakhe ngendlela engayisiyo ayisikho lokho yiko ke enithi mina ukonoko kodwa kuyatshengisa ukuthi abantu laba vele bona iqiniso kwabalimeli bona bathi kule infiltration. Infiltration yani abantu basola abakusolayo abantu beMDC esiyabanxusa kababuye ekhaya nxa izinto zezizimbi ngale umathudo wakhuluma wathi abantu njalo bezanu PF bakreate umumo ovumayo ukuthi abantu nxa bebuya ekhaya bebamukele kuhle bengabahamukeli ngendlela engayisiyo okugcina labanye labana besesaba ukuthi babuye ekhaya.
Umnumzana Philip Kaule lilunga lezanu PF. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kwele Botswana zilokwesabela ukuthi abahlala kulelo lizwe ngokungekho emthethweni balakho ukwehluleka ukungena kuhlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ngoba belovalo lokuthi abomthetho bangababopha babaphindisele emuva. Kubika umqondisi Dube.
Ele Botswana lilinde ukufika kwamajekiseni awe-COVID-19 ngenyanga ezayo. Umphathintambo obona ngezempilakahle kwele Botswana udokotela Edwin Dikoloti uthi wonke umuntu okuqala labo kuza bazoyithola ijekiseni ye-COVID-19. Udikoloti uthi ngesisindo sokumemetheka komkhuhlane ukhandele ukuthi bonke abantu kufanele behlatshwe ijekiseni le bathole lolu sizo. Kodwa inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu esifana leBotswana Network on Ethics, Law and HIV/AIDS ibonela zithi zihlalele evalweni zisesabela ukuthi iningi labahlala eBotswana ngekho emthethweni bazokwesabela khatshani ukuyahlatshwa ijekiseni. Umqondisi weBonela unkosikazi Cindy Kelemi uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende ahlalise izibindi zabokuza abaselizweni okungekho emthethweni.
We hope that government will be able to prioritize and ensure that those who are vulnerable.
Sinathemba lokuthi uhulumende uzabona ukuthi abanjengalabo abaselizweni okungekho emthethweni bavikelekile njalo bazathola ijekiseni. Ukuyathola kwabo ijekiseni akumelanga ukuthi kutsho ukuthi sebezithola sebesemacaleni.
Accessing the vaccine should not warrant criminalization.
Ukele minjalo uthi kulabafana labaphila ngokuthengisa umzimba bokuza basebotswana ngekho emthethweni uthi labo kumele uhulumende abone ukuthi bakhululekile uthi basondele emaklinika bayithola ijekiseni ya COVID-19. Kulenani eliphezulu labe eZimbabwe lihlala kule Botswana lingelancwadi eziqondileyo. Umnumzana Benjamin Sibanda isizalwane seZimbabwe esihlala eGabron uthi kuzaba nzima kulabo abangala maphepha.
Abantu abangela maphepha, they are always suspicious of government initiatives. Even though ama initiatives akhona aza ayabe eilawana alande ukuze ubanceda kodwa ngenxa yesimo sabo nje i relationship yabo lokhulumende yilana vele yokwesabana ukuthi singavele siphambanise anytime siyabotshwa sideport.
Usibanda laye uthi uqathekile ukuthi uhulumende akhuphe uvalo kulabo abangala maphepha abatshengise ukuthi injongo kayisikho ukubabopha. Uthi akulandlela abahlala eBotswana ngekho emthethweni abangachiwa ngayo ngaphandle kwalolu hlelo.
Nxa bengasali kwala abantu engahlatshwanga kuza kuphambanisa iprogramu yonke. So ngibona ngani kuza kwalo hlupho sibili. Kuza kumele kube lokukhankaswa okukhulu okuzanika i-assurance laba bantu ukuthi awasoke babe ne-problem.
Umphathi ntambo dikoloti yena uthi akusoke kube lenketa betshabi kuzanikezwa ijekiseni ngelabandlululo oqakathekileyo ukuthi wonke umuntu ahlatshwe. IBotswana ezasebenzisa umthetho we-Public Health Act onikeza urhulumente amandla ukuthi wonke umuntu ahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 langaphandle kwezifiso sabo. Ele Botswana selibone umkhuhlane we-COVID-19 umemetheka ngamandla, inani labalahlekelwe umphefumulo lifike amakhulu amathathu i-300 yona leyiviki, kanti asebetholakale belawo badlula inkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu i-25,802. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngise-Habron kwele Botswana.
Singene kwezemidlalo. Abaqeqeshi beqembu lenguqu elimela iZimbabwe lama Warriors sebekhuthazwe ukuthi bavize abadlali abadlala ezwekazi leAfrika njengoba ukubuya kwalabo abadlala phetsheya kolwandle kungathi kuzahlupha ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19. Kubika uJoseph Njanji.
Abadlali bakule Zimbabwe abadlala besengilandi balakho okungenelisi ukubuya kuzokuba ingxenye yeqembu elizaphatheka kwimidlalo emibili ezadlalwa ngenyanga kaMbimbitho ngemva kokuba elasengilandi lifake ilizwe leZimbabwe kuluhlu lamazwe ahlaselwe kakhulu ngumkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kudale ukuba abaqeqeshi beqembu lama-Warriors bazithwele bengasakwazi ukuba benze njani, kodwa intatheli zindawo ezemidlalo uFortune Mbele ukuthi kumele babize abadlali abadlala kuzwekazi lase-Afrika lapho kungela migoqo efakelwe izihambi.
I think the best thing ukuthi angayenza kathesi vele ukuthi ahlakhangele wona la ama players available. Sila ama players ase Tanzania, sila ama players ase Zambia, sila ama players ase South Africa abadlala kuma leagues that are active. Kungona hla sebenze ngakhona lokho kukhona. Ngoba ukugcinisa ukungasela skathi futhi sokuthi uma orders akona prepare lokho ukudecide ukuthi khona kwenziwe njani ngokubiza ama players. Kuyagcina sokuluhlupho futhi.
Ngicunga lezi midlalo uWashington Spanda laye uthi ukungakuyi kwabadlali abadlala phetsi yakolwandle kuza kupha ithuba abanye abadlali abadlala kuzwekazi lase-Africa.
Kulabadlali abaningi abadlala kulohlonzi njalo okujabulisayo abangatholiwa amathuba okubana ke babuye bazodlalela iqembu lesizwe. Nxa engahlanganisa ke kulabadlali ade bedlala kuChani, abe sebuyakhangela abadlali abadlalela emazweni anjengabo-Tanzania. Sila badlala abanjabo Bruce Kangwa yiwo yiso isikhathi sabo sokubana ke babizwe babuye bazodlalela iqembu lesizwe. Singakhangela even kwele South Africa sila badlali abahlohlayo kumnandi abanjengabo Nosi Mthizwa, kodwa bathi bangabuya bengatholi amathuba. Isikhathi sabo sokubana babuye bazodlala, so ke hayi singakhali ezimathonzi. Abadlali bakhona, umqeqeshi welizwe bavula amehlo.
Iqembu leZimbabwe kumele lidlalele leBotswana mhla zingama-25 kunyanga kaMbimbitho, liphinde lidlalele leZambia mhla zingama-21 kuyo njalo inyanga kaMbimbitho. IZimbabwe leBotswana zikusibaya sika-Group H, njalo iqembu le-Algeria yilo lihlezi phezu kwengalane lilemiklomelo elitshumi, kuthi endaweni yesibili kule qembu lama-Warriors lilemiklomelo emihlanu, endaweni yesithathu kule qembu leBotswana lilemiklomelo emine, kusithi emsileni wengalane kule qembu leZambia elimthomelo emithathu amaqembu azaqeda imidlalo ezibaya esendaweni ezimbili eziphezu kwengalane yiwazathola ilungelo lokuyaphatheka kumncintiswano okudinga intshanje zezwekazi lase-Afrika ozaqhutshelwa elizweni lase-Cameroon ekuqaleni komnyaka ozayo. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo nguJoseph Njanji.
Ukuziphetha ezo suku sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association ithi abongi kabaphakameli phezulu ukuyahlatshwa ijekiseni yokuvikela icoronavirus evele kwele China ngoba bakhanya bengayithembi. Umongameli Mnangagwa namuhla uphawule ngokusemthethweni eNyamandlovu inhlelo zokulethela idolobho lakoBulawayo lezigaba zeMathebeleland amanzi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Oliver Lelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.